mutongi wedare High Court vamuna matomteredzi vati vachapa mutongo wopanyaya idare nomination court risati ragara musi wa7 mbudzi apo richatambira mapepa avanoda kupinda musarudzo dzekutsiva nhengo idzi sarudzo dzacho dzichaitwa musi wa9 zvita gore rino magwete enhengo dzetripc anoti agadzirisa mapepa ari kudara achibvisa mutauriri wenational assembly vajacob mudenda pamwe nemutungamiriri wedare resenate amai mabel chinomona pavanhu vakakwirirwa dare magweta aya haana kupa zvikonzero zvekugadzirisa mapepa aya pamberi pedare ranhasiri gweta ranga rakamirira vaviri ava vashingirai hoko vatenda kuvatori venhau kuti vaviri ava vasisiri munyaya iyi
nyaya zvinorerekera kuna spika napresident of the senate yawithdrawal kureva kuti spika napresident of the senate havana mhosva yavari kunzi yaita
mutevedzeri wemutauriri wetripc vagifto salosiziva vabvuma kuti ndizvo zvaitika mudare
dare rataura iro kuti richapa judgment before the nomination court because rinoziva kuti bielection iri riri kunzi rinofanira nomination court kusvika musi wa7 saka isuwa hepi sebato nekuti court ichaita hand down is judgment before the 7 nekuti judgment inoaffecta zvichaitika zvakaproclaima nezimbabwe electoral commission
vasiziva vatiwo vaudza dare kuti vachavangwa havasi nhengo yebato ravo uye nhengo dzavo dzakadzingwa hadzina kumbopiwa matsamba
application yedu ndeyekuti aripo uyu ane mandate here yekurikora mamembers of parliament and iye ndiye secretary general here wemovement ino and honest yanga iri paari iye kuti ataura kuti aiwa ini ndini secretary general zvamuti haana kuratidza court kuti inini vanhu ava mamembers of parliament havasisiri mamembers etribc nekuti inorikolisa munhu kuprova kuti aiwa uyu haasiri asiza haasiri nhengo yetribc haana kuprova zvinhu izvozvo ndonya
rimwe remagweta anga akamirira vachavangu vangovani stole vati vane chirimbo chekuti vachavangu vachakunda
tine we are very confident kuti achahwina because ndiye interim secretary general wetribc notozikanwa
vachavangu vakadzinga nhengo dzeparamende makumi maviri neina pamwe nemakanzura ane chitsama panga pachinzwika nyaya iyi mudare mapurisa anga akadyarwa mukati nekunze kwedare rehigh court anga achidzingawo dzimwe nhengo dzetripc pedyo nedare iri nhengo dzakadzingwa mudare navachavangu dzichinzi hadzina kusarudzwa nevanhu dzinosanganisira vaprince dubecos banda vekubhinga navafabion munyaradzi kufa hakutizwi vekumabvukuta fara asi zita ranomatemba sibanda wekumatebelenland south harisi pamazita evanhu vari kupikisa mumatare kudzingwa kwavo navachavangu vachavangu vakadzingawo zvakare makanzura kusanganisira mumeya weguta remasvingo muzvare shantiel yeukaichiwara ndakamirira studio 7 ndini rutendo mawere.